va Innocent Hamandishe vanoona nezvigwara remusangano muboka revechidiki mzalu PF avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekusvitsa mukuru wemauto General Constantino Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zvita. VaHamandishe vachatongwa vachibva kuremand. Gweta ravaHamandishe vaEmmanuel Sam Ndombe vaudza dare kuti vaHamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba. Asi muchuchusi vaEdmond Nyazamba vati vaHamandishe vakasungwa kusora nezuro uye vauya kudare panguva inobvumiswa pamutemo. VaSam Ndombe vati zviri pachena kuti vaHamandishe vakasungwa svondo rapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vari kuzviziva. Mutongi vaHosaya Mujaya vapa mutongo wekuti vaHamandishe vatongwe vachibva kuremand sezvo vaHamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vainge vari musungwa kubva svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, vaimbo vemunyori wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vari mudare pari zvino umo vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeBorodale nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaAK-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vandochengetedzwa. Vachipanga avo vari kupomerwa mhosva yekusvitsa mukuru wemauto General Chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo hwainge hwave mutsepende. Vaudzawo dare kuti vasevhi yakasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti vaidhesha sitombo vainge vatotorwa uye kumba kwavajonathan mumwe nekwavo kwainge kwaridzwa pfuti. Pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here vachipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yemapurisa. Vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaitisisa paBorodale police station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vainge vari kubva musi uyoyo kusvika kusora nezuro. Apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa. Vati vaigara vachirwa nekupiwa chikafu vachibvunzurudzwa kuti sei vakatuka mukuru wemauto nemauto acho. Muchuchusi vaEdmond Nyazamba vari kuti nyaya vachipanga inzwiko yemusi wa8 zvita vachibva kutirongo. Vachipanga vari kuramba izvi vachiti vakagara nguva yakareba muusungwa. Profesa Love Mo Maduku ndivo vari kumirira vachipanga. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vari kupindawo mudare masikati anhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.